Varimi vanoti vanoaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US $30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa, kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekusokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekusokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinotsinhirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland east vabheki marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment yaunochisiya ichichiri mumunda unowana tanage yaya yadzikira bhuzi vanoba vanonokohwa pakati pemunda pausingaoni kudzira maGMB kuti aite madraya zviri nani because they won't lose futi chibage. The moment farmer akaziva kuti chibage changu chine moisture yakawanda akachichengeta haachachiendese kuGMB.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize chela kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko nderemacombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno ara nemari yokunze US dollar.
Zvichiti vanokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makosti okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime bhozi izvozvo zvakatonaka dinoti even tractor chaiyo tinogona kuti this time tatenga next season totenga tractor yemumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekusokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US $150 kusvika pamazana maviri kana kuti US $200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya mishina yavo pahekta zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Nguva yakare minda ichiri midiki vanhu vaiyamurana kukohwa pamwe nekupura zvirimwa muchiitiko chainzi nhimbe, apo murimi anenge achida kuyamurwa aingobika sadza ouraya mbudzi kana huku, pamusoro pazvo obika hwahwa nemahewu zvainwiwa nevanhu vaiuya kuzomuyamura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.